Mr. Andes, Senator Aura, this is the hey, it is getting very close to home. Because this is you know, North Carolina, so that South Carolina is just across the border. Senator, and the city, as long as people are able to travel, like if I'm back with South Africa, we have no America, can I get up to Europe, near to Anorano Samba, Zatanya, it means that can I go and get a mono, South Africa, and a variant, and what's going to end up in America very easily in, you know, 18 hours. So it seems like, variant ya South Africa yawa muno mu America and chanduku ndiye kuti vakabatwa vane variant vanhu vasina kutombofamba saka it means vakaiwana from other people so we don't know the extent of the variant kuti yaparaira zvakadii muno mu America it may not be much but it's already here.
Takanzwa Dr. Fauci mazuva mashomanana apfuura vachiratidza kuti mhando yekusouth africa iyi vanoizeza chii chinoita kuti mhando iyi ityise kudai Dr. Ranga
tiri kuitika Mr. Wande ndechekuti mavhairasis aiyo covid-19 iri kuita yatinoti mamutations yekuti inenge ichiita evolution kana kuchinja fomu yayo kuti ikwanise kuva more resistant saka chiri kuitika ndechekuti mavariants mamwe seekuunited kingdom nekubrazil it seems like ari amenable kana kuti akada kungofanana neyekutanga saka mavaccine aripo they are just effective yekusouth africa vaccine yemoderna yainzi iri effective however it's not the same effectiveness saka chiri kuita kuti vatye yekusouth africa variant yekusouth africa ndeyekuti it seems like we may need another booster vaccine to be able to address it and in terms of the difference not the original one ndeyekuti inospreada faster mavariants aya yeku UK yeku Brazil yekusouth africa they seem to be spreading faster but generally information suggests kuti it may not be causing more severe disease, although that's still being studied.
Mutsauko wamunoona pakati pehurumende yava Trump nehurumende yava Biden ndoupi?
Ndiri kuona Mr. Wande chiri very major, chiri very critical. Ndechekuti vaBiden vanenge vari kutarisa dambudziko recovid-19 very seriously and vari kuitarisa sechirwere chinoaffecta the whole world. Saka approach yavaBiden ndeyekuti whatever we can do as the world, of course America leading, tikondene kana tikwanise kudzivirira chirwere ichi. Saka zviri kuitika izvozvi zvinhu zvekuti matravel bans ayaya they are being done in a surgical way, not on a political basis. So right now we know kuti kune matravel restrictions against Britain, against South Africa where the variants are akawanda against Brazil. Saka vaBiden vanenge vari more systematic and vari kutevedzera mascientist recommendations. I think my few days ago takanzwa vaFauci vari kuti vava ne degree of relief kuti now he can give my recommendations vasiri kusvika kuti mapolitical leaders anokwanisa kuvaita vet the information yavari kushare. So ndozvimwe zvandinota iso saka chatotarisira more information inenge iri kubva kuBiden administration not just for America but for the whole world to say how do we contain this together sezvatiri kuona tanga tiri kunetseka nesouth african variant tiri kuti iri kusouth africa but now it's already in America and it's very likely it's in other parts of the world including United Kingdom, Zimbabwe and so forth. So it's an issue which tofanira kuyiaddressa tese the world over.